పాందరిని జంతియే, తమ్మిరిని జంతియే, తమ్మిరిను బాధనా, తమ్మిరిను బాధనా, తమ్మిరిని గారం సగను, తమ్మిరిని గారం సగను.
Vashara pamusangano vaita nevaiva vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo waitirwa paCity Sports Center muHarare nhasi. Vamunanga govati vana chiremba vari kuramwa mabasa. Vanhu vari kubhadharwa nevanhu vavasina kudoma nemazita kuti varamwe mabasa.
Voti incapacitated kuti hatikwanisi kuita kubasa. Vamwe vanoti hatikwanisi kuita kubasa vanogara mudzimba dziri muhospital. Akona kuzongofamba kubva pano kuenda kumota yangu anti handikwanisi kuita mari yebhazi. Rofamba kubi bhazi kubva pano kuenda mukati mehospital. Asi unomuwana asi pabasa ka unomuwana kuhighfield unomuwana kwamutare unomuwana kubrawine asi kufamba 100 meters hagoni asi takuziva kuti chii but vamwe vazodiscover kuti vamwe vavo vangachipiwa mari maus dollar tichazobudisa nenguva yazvo nezuro vakauya vamwe.
Asi munyori mukuru musangano runomirira vana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vati vanorwadzikana zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika anozvita anoda kuteerera achitaura mashoko akadai.
Zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo. Nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiriri wenyika kuti ivo mutungamiriri wevanhu uye mutungamiriri anoteerera vanhu kana vachitaura. Zvavanotaura pachirungunguva dzakawanda vachiti he is a listening president. Zvino kana vakataura izvozvo vasina kumbotaurawo nesu kuti tinge tichivatsanangurira dambudziko ratinaro. Handizivi kuti ndiani angadai akuchivarasisa kuti vasiye gwara ravo rekuva mutungamiriri wenyika anoteerera vanhu vake sekuziya kukwatagara tichiita ivo vachitaura kuti ndizvo zvavanoda kuita. Isusu samachiremba nyaya yedu haisi yekupiwa mari nemumwe munhu. Hatina munhu anonzi ari kutipa mari yekuti tisaende kubasa. Handizvo. Kana vaine vanhu vari kuvanyepera kudaro kubva vari kurasana zvavo pache zvavo.
Sachigaro wana mujibha nana chimbwido kumanikaland amai Angeline Mponda vaudza vamunangagwa kuti vanoda kubhadharwa mari yemuripo webasa ravakaita munguva yehondo.
Isusu wana chimbwido vamwe takaita vana vashoma zvibereko taitochewa zvekuti tinoda kuti tipindewo munyaya dzekombanzeshoni wana chimbwido nana mujibha munyaya dzekombanzeshoni. Tinokudaira kuti komredi purezidendi makore awepo hondo yakatanga tiri kuma14 years.
Asi vamunangagwa vati hurumende haikwanise kuvaripa.
Saka kubuya mugaya kwatiri vaita ndekupi kune vamwe hatitoda compensation. Zvotikaronga nenyaya yecompensation angasara munyika ndiani? Hapana. Asi imwe kana mavhetana tine mahwindo emafunds, tine mafunds akarongeka ataitaura nezuro kuus about 3 or 4 ataseta up okuti muite maprojekt tikuitai fund nokuti munenge muriinda waveterans zino wako whatever. Asi kune mastructures emafund akadaro okuti umwe chete umwe munhu aaiwa haapindi.
Asi vamunangagwa vavimbisa nhengo dzezili wako kuti vachadzipawo minda mushure mekunge vaiva ana mujibha nana chimbwido ava vati vazhinji vavo havana kuwana minda.
Painterim report yatava nayo yeland audit covering about 6 provinces. Pane mapraza aripo ane makategori zakasiyana. Kune mapurazi asina kugovewa asi akatorwa akagazeta asi haana kupiwa vanhu pamwe varungu vachipo asi pazagazeta kwozoita mashefu sesu tina mapurazi akawanda kupfuura rimwe ipapo tichozoti shefu vanokusara ne1
vamunangagwa vakurudzirwa vana mujibha nana chimbwido ava kuti vaombe makomiti munzvimbo dzavanogara kuitira kuti vagonyatsozivikanwa vese kuitira kuti zvigoita nyore kuvabatsira pavanenge vachida rubatsiro. Sangano uyu warongwa nesangano reZimbabwe Liberation War Collaborators kana kuti zili wako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.